baranatsi cy'umusangano w'abantu bano bangabaka cha mukundira mwa cyuma kiri zikuru ibatira pamwe kuti patite mutuma sakara n'ese zikuru cy'umugire n'ibile bangabagitira hayi kelekele kimi bitsirangari amaye biye yakasa sinatarkam shaka muzwara nasi ibogwa yose kudzamu gero kuno shika kuno ndikumavule yanga chingori marudzo kuchete hakuna muta yanga ichidzimidza kutarika chikuru sei parudzo yanga ari pahudlands mudzibegero muta dzese kusanganisira idzo muta dzagara dzitakura vanhu kudzamu gero kuenda kuva gero kuva gero kuna mugero vanhu vese vangatinodzekere kumba tikere kumba vanga vakatakurwa kuti vaende kuchitiko ichi vanga vachitorwa vese vachirishana pagori sendra pamwe chete nekusungwa vachinzi mapepa ramusha vese kuti mhusha iyi ndiyei asi regai nditi inenge iri cherechedzo wechinhumende chiri kuvhunduka vanhu pangoungana vanhu chero vachinyodoro chero vachitambe makasi chero vachitambe bhora vada kungotikoongo kumaparamusha inchotiko mhosha yacho nainenge iri iti
saka pamuri kuti pane vasungwa vanhu vangani vasungwa
ava vanhu vakawanda vanoka kuma 150-200 vanga vari mumakombi vachida kuti vanoitinisa tobstone iyo yanga ichitora kumusha kwavambonini muzuva ranhasi
saka dombo harina kuzoiswa here
dombo vatomboita vari mhuri voga voga pasina hama dzake dzinova isusu
takanzwa hurumende ichiyambira vanhu kuti vasade kupara nzongo vachiti pane vane urongwa hwekuda kukanganisa magariro kana chimiro chenyika pamberi pekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa sasa chigaro wesadhiki tingati here zvine chekuita nekurambidzwa kwamaitwa uku
saka zvino vamunangagwa vanogadzira utea hwesadhaki kuriwa gore vanogadzirwa panoitiwa tombstone kana pachiitiwa urongwa hwetombstone hunei munya yesadhaki vana vezimbabwe kana dziri nyaya dzekutaridzira mutemo jemba bumbiro remutemo section 59 rinobvumidza kuti vana temhatemo chii rimire nyaro saka ndichingi tichingahunta chiipapo madhemokirasisi agara ari mumutemo
asi mamakazvisisa here shoko nekuzivisa mapurisa pamusoro peurongwa uhwu
kuzivisa mapurisa tichaita tombstone pamba pedu mutemo ka hautishingire kunge tidai pamushaka
muchiona zviri kuitika izvi munoona remangwana rakamira sei
nyika yaita mabhinya mukoma jemba nyika yaita mabhinya amene vabata kutunganika nevari voga here pasina vanhu vanhu vachabvumidzi kupokana nezvinodiwa nehurumende handioni chekuti kungawogara zvakanaka munyika